Muzangano wa DDC wa atendwa ne wa DDC wakawanda vabva kuma development south north nembla wayo vachimirira ma districts atanga takakoka ose kubva kusangana kwavaita vakutaurirana vachanaurirano vakabuda nezvisungo zvishanu.
Zvisungo izvi ndezvipi?
Chekutanga chisungo ndechekuti kuve kugadzirwe matinoti regulations ema safe schools ekuti muzvikoro kuti zvinzi zvakasununguka kuti vana nevadzidzisi vashande vasina anovakanganisa zvinhu ndezvipi zvingaitwa. Maregulations iwayo anzi agadziriswe ende vaisa zvavanoda kuti zvinge zviri mumaregulations iwayo. Chechipiri, vawirirana kuti tinoda kuti tiungane sevadzidzisi tirambe tichilobha hurumende yedu kuti izoadopta maregulations edu atinenge tagadzira isusu kuti ave policy ichashandiswa neministry of education kuti irane maschools edu. Chechitatu, vawirirana kuti tibatane sematicha tichikurudzira hurumende yedu kuti isaine chibvumirano chesafe schools chakaitwa kunzvimbo yeOslo inove kuNorway muna 2015. Chechina, vawirirana zvakare kuti vachatenderera vari maambassadors ekudzidzisa vanhu nyaya yesafety mumaschools vachireiza yatoti awareness. Pakawiriranwa kuti pachazenge pachiprojiswa maregulations ayacho atambotaura yachanga achinyorwa nemitauro yakasiyana-siyana achitenderedzwa munharaunda dzese dzenyika kuti vanhu vaverenge vachiziya zvikuru zvakawiriranwa nevadzidzi zvinoenderana nekuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka. Chechishanu, pazowiriranwa zvekuti titange seunion diploma rinodzidzisa vadzidzisi nyaya yemutemo zvichienderana nebasa ravo ravanoita. Izvo zvinoita kuti vadzidzisi vazoshanda vachichengetedza mutemo muzvikoro uyezve vachikwanisa kuona kana vachigevo vakanganisirwa zvingave malabor laws pavanenge vakanganisirwa muzvikodzero dzavo kana kuti zvingave machildren's rights chaivo vana pavanenge vaine kodzero dzavo dzichauchengetedzwa.
Vese vamanga makatarisira vakwanisa kuuya.
Tinofara zvikuru nekuti vese vakwanisa kuuya ende vese vaitora nguva yavo yakawanda vachiisa misoro pamwe chete kuti vaumbe chinhu chakakosha ichi chinoitwa kuti zvikoro zvedu zvivese zvivana nevadzidzi.
Saka iko zvino matarisana nei?
Patava kuita kuti akuenderera mberi tichange tiri kuchinoi svondo rinouya tichiita musangano wemadzimai anodzidzisa masenior teachers vachiunganawo vachitaura from their perspective kuti ivo sevadzidzisi vechidzimai ndezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti zviitwe muzvikoro kuti ivo vakwanise kuita basa ravo pasina chinovakanganisa.